parizvino hapasati pane dzidziso dzakakwana hasati dzanyatsovandudzwa kupinda musarudzo. Ndinodaira kuti pamwe zeki yanga ichiri kumubishi yekuti voters roll itange yabuda. Tiri kubuda kwaita voters roll zvikada tichatanga kuonawo zvakawanda zvinoenderana nokuti election ichange yakamira sei. Uyezve ndinodaira kuti pamwe macandidates ari kuzokwikwidza musarudzo dzanga asati apo uyezve maparty symbols anga asati apo zvikada zvanga zviri kuwanisa zvakare kuti vakwanise kubudisa information iyoyo kuvanhu. Asi ndodaira kuti nini nguva iri kuramba ichipera zeki nokufanira kuchitanga kushambadza chirongwa icho chekuzovhota musi wa 30 July nguva ino kuti zvisvike kunzvimbo dzese dzenyika. Pari zvino hatisati taona kana vanofamba zvavo vachishambadza kuti kune election musi wa 30 July. Tinodaira kuti zeki can do better and ngaichitanga kudaro. Uyezve inobvumidza masangano akazvimiririra kuti vakwanise kubatsira muzvirongwa izvozvi. Inofanira kuchiopena kumasangano akazvimirira oga kuti vatangewo kuitawo voter education kuitira kuti vana veZimbabwe vaende kumaelections vachiziva kuti zvakamira sei. Kunyanyanyaya nokuti gore rino tine vari kukwikwidza vandikati vakawandisa. Tine mapresidential candidates 23 uyezvewo tine macandidates vemaelections vemakansela nemaMP vakawanda pane constituency kana kuti wadi yega yega. Saka izvozvo zvakakosha chaizvo kuti pave nevoter education yakasimbisisa chaizvo kuitira kuti munhu wese aroda kuzovhota azive kuti ari kunovhotera papolling station ipi, azive zvakare kuti mapato aripo acho ari kukwikwidza ndo aya kuti akwanise kuve nenguva yakakwana yekusarudza kuti mutungamiri kana kuti member of parliament kana kuti councillor waanoda kuti avhotere ndoupi.
Imi makatoisa here chikumbiro kuzeki kuti muri kuda kubatsira muzvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvekuvhota?
Takatoisa kare chikumbiro ichocho uyezve mapepa edu apo voter education material edu tatove nayo. Tangomirira kuti tikwanise kutanga kupinda muvanhu tichivadzidzisa kuti zvakamira sei. Ndofungawo nemazuva mashoma ari kutevera tinenge taane full list yemacandidates tikwanise kudzidzisawo vanhu kuti mune muconstituency yakati kana kuti muwadhi yakati mune macancellor candidates vakawanda zvakadai vemapato akati akati akati. Saka sarudzai palist iyo inenge iripo. Saka ndofunga kuti mazuva ari kutevera iwawo zeki yakakwanisa kutipawo zvakare list yemacandidates ese zvinobatsirawo pavoter education.
Saka zvii zvinodiwa kuti munge muchiita zvedzidziso iyoyi zvamunoendesa kuzeki zvii chaizvo?
Zvatinoendesa kuzeki tingati magwaro edu atinenge takanyora tichidzidzisa vanhu. Saka zeki inotarisa kuona kuti magwaro iwawo anoenderana here nezviri mubumbiro romutemo, anoenderana here nezviri muelectoral laws dzedu, uyezve haasi magwaro anomisidhawo here vanhu kana taakuzopinda muvanhu tichivadzidzisa. Ndozve zvimwe zvinotarisirwa izvozvo. Kana yaona kuti metiriyo yedu yakanaka inoti aiwa endai henyu munodzidzisa vanhu.